yanguye kuda kunzi mudhara ndakaseva pakudya mudhara dhara wangu ndobva azvibata mawani yobvatanga iyi ndosuicide ndakakanya ndokuchairira kwandakaita mazita ako wandaitya nhasi zvose ndarira mambeshora wandiparira
nenduri yake obva azorati shit ashandisa vinga isidhedombo mahora wangu.